Greater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area inzimbo yakakura chinambwe chemakiromita zuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe nepfumbamwe uye ine nzimbo dzinoyevedza kumativi eZimbabwe, Botswana neSouth Africa. Nokuda kwekuyevedza kunzvimbo iyi, nyika nhatu idzi dzavakuita mushandira pamwe mukuchengetedzwa kwemhuka dzesango dzinowanikwa munzvimbo iyi dzinosanganisira shumba, nzou, ingwe uye matindingwe. Vachitaura mudare reparamende reBotswana nhasi, vakafanobata chigaro chegurukota rezvezviwanikwa nekuchengetedzwa kwemhuka dzesango munyika iyi vamachana kamukoni, vadzivisa kuti nyika nhatu idzi dziri kutarisirwa kusainira na chibvumirano ichi gore rinouya.
Chibvumirano ichi chichatsanangura kuti hurumende dzeZimbabwe, Botswana neSouth Africa dzichashanda sei. Makurukota ezvenharaunda kubva kunyika nhatu idzi ari kutarisirwa kugara achisangana kuti ape kufambiswa kwechirongwa ichi, uye tiri kutarisira kuti chibvumirano ichi chichasainiranwa muna 2021 achitanga.
Nyanzvi munyaya dzokuchengetedzwa kwemhuka dzesango uye vari mumiri wenzvimbo iyi kudivi reBotswana vakuberego Nkawana vaudza Studio 7 kuti nzvimbo iyi inodiwa nevashanyi vakawanda, izvo zvichaita kuti nyika idzi dzikwanise kuwana mari.
Nyika nhatu
idzi dziri kusainirana chibvumirano ichi kuti dzigoshanda pamwe chete mukuchengetedza mhuka dzesango idzo dzinongofamba zvisingadzivirirwi nemabhodha.
Vanikawana vaenderera mberi vachiti nzvimbo iyi inokwanisa kuunza mari inosvika kubhiriyoni rimwe chete remadhora ekuamerica America pagore, iyo ichagwaniwa nenyika nhatu idzi. Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi reZimbabwe munyaya iyi mushure mekutadza kubata miri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro, sezvo nhare dzepamuzindo weZimbabwe munyika iyi dzanga dzisingadai kusvika taenda pamhepo. Urongwa uhu unofanana neurongwa hwekabvango Zambezi kana kuti Kaza Transfrontier Conservation Area uri pakati peZimbabwe, Botswana, Angola, Namibia neSouth Africa, unobvumidza kuti vashanyi vekunyika dzekumavirira vakwanise kuvhakachira nyika shanu idzi nevhiza rimwe chete. Muridzi weTapinga Lodge iyo iri muguta reBobonong iro riri mukati meMapungubwe Transfrontier Conservation Area vainocent Maposa vanoti urongwa uhu ungasimudzira kwazvo varidzi venzvimbo dzinogara vanhu pamwe nemahotera avo vange votarisana nenguva yakaoma zvikuru nokuda kwedenda recovid-19. Nyanzvi munyaya dzekushanyirwa kwenyika uye vachidzidzisa zvidzidzo zvehotera and catering pachikoro chikuru chefranciston College of Technical and Vocational Education vatichaona chikodzi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ndiyo iri kutarisirwa kudya pahombe kuburikidza neurongwa uhu.
Botswana obviously yagara vanhu vachiuya kwairi, so kushandidzana navo neZimbabwe zvichatodzorawo futi nevanhu vanga vagara vasingatendi kuti kuZimbabwe dzinzero raiti vachapinda through Botswana ningi Zimbabwe bit by bit. Zvinhu zvinenge zvakuti zvava vanhu vakutemba kuti handini vakatarisira kuti vanhu ava vari kushandidzana sei.
Muna chikunguru wegore ra2003 nzvimbo iyi yemapungubwe yakakomekedzwa senzvimbo inoyewedza samare kana kuti World Heritage Site nesangano repasi rose reUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.